ndini marvelous mhlanganya huye ndichithi hey no misoro yena udzedudza nasi chitatu gunyana 6 2017. NDC inotungamirwa nava Morgan Tsvangirai inoti manyepo ekuti bato iri riri kuita hurukuro muchivande nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa pamusoro pemamiriro enyika mune ramangwana kana vamugabe vasisipo. Mutungamiri weZimbabwe People First vaAgripa Mutambara vanoti vakarwa muhondo yerusununguko pamwe nemamwe mapato anopikisa vanofanirwa kupinda mumubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance kuitira kuti vakunde ZANU-PF zvinemutsindo musarudzo dzegore rinouya. Sangano reUnited Nations rinoti richapa Zimbabwe Electoral Commission mari yekuti nyanzvi dzichengetedze mashoko ane chekuita nesarudzo kuitira kuti pasave nemutauro. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvotambira nemufaro mashoko aburitswa nehurumende yenyika iyi pamusoro peurongwa hwekupa magwaro matsva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa uhwo huchazivikana nemusi wechishanu. Muchirongwa cheDiaspora Forum paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika muSouth Africa nemusi wechishanu apo hurumende yava Jacob Zuma ichaburitsa waro huchashandiswa mukupa zvizvarwa zveZimbabwe magwaro matsva ekugara munyika iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.